kurongwa hwemwanaka kurongwa kuchiya dzwa atitozivi kuti zvichafamba sei nekuti tanga takamboudzwa zvichiratera kuretwa postmortem musi wechina china chacho pakakasvika vakabva vachinja dzeiti vakati chipiri chinova nezuro nesuka takaenda ikoko gweta rakatibatsira kuti titenderwe kuona mutumbi saka patakaona mutumbi uyu takabva taonawo zvakatikatyamadza asi varipo nekuda kwekuti patakatenderwa kuona ndofunga hazvina kuvaitira zvakanaka vakabva vaita senge varamwa kana kuti tatora mutemo ndokubva vati saka haachabudiswa postmortem nezuro asi akanga aakuora aakushuka aakubva ganda
vamuri kuti vakabva varamwa kuita basa ndaanaani ava nai vamasendeke
zvakaitika ipapo vakanga vari kusection yaitwa postmortem yacho kune mukuru akanga ari ikoko akatanisa kuti nekuti chiratidzewo vaifanira kutoedza vatendedza vati refeya pana pamapurisa eipapo mapurisa ndiwo akazotizivisa nekuda kwekuti kana postmortem yacho yadate mukatongopfuura nguva yacho iyoyo for whatever reason zvaakureva kuti matokundikana zuva iroro saka paitaurwa kuti zuva rinogona kuva free inogona kunge turi anywhere around 18 July takutaura kwakaita nezuro
vamasendeke pane matanhe here amuri kutora semhuri tichitarisa kuona kuti izvo kubva musi wa15 chivabvu kusvika nhasi June 5 pane nguva yakareba mwana haasati avigwa postmortem haisati yaitwa
matanho atiri kutora ndeyekuti ndakaendawo kumagweta saka magwetawo ndakazobatsirwa tikakwanisa kunyora application kuhaikoti kuti postmortem iitwe nekukurumidza sezvo muzimbabwe magweta asifamba zvakanaka taura kwandiri kuita nezuro takaona asvuuka kunge munhu avirwa mvura inopisa zvinoreva kuti ganda rake raakubva uye aakunhuhwa
muri kureva here kuti ko kubva musi wa15 chivabvu manga musati maona mutumbi wemwana wenyu
hongu takanga tisina kuona
ndechipi chikonzero changa chipiwa kuti mutadze kuona mwana
patakaendawo kune vemapurisa tichida kunoona mutumbi pacho nekuutora kwamutare takanzi hazvigoneke kusvikira aitwa postmortem inova yakanga yakandinja kufambisa 25 June
saka vari kureva here kuti vari kuenderera mberi nekuita postmortem musi wa25 June sezvo muri kuti imi makaenda nezuro mukanoona mutumbi wemwana usinamira zvakanaka
iwo mapurisa ndiwo akavazotifonera zvichirapfuura ichitaura kuti postmortem yaakuitwa musi wechina sezvo ndirapfuura asi musi wechina pawakasvika vakabva vachinja vakati chiremba wacho haasisipo saka yaakuitwa musi wa4 June unova nezuro nezuro wacho patakaenda kupostmortem pamwe chete negweta redu rinomira nesipanyaya ichi takasvika ikoko gweta rikabva rakumisaa kuti titange taratidzwa mutumbi saka mukuratidzwa mutumbi imomo kwavari zvakava sekutora mutumo vekubva varama kuita basa rake nezuro nekuda kwekuti pakanga paine pfungwa dzekuti zvichidawo magweta anoda kuti pave nesecond pathologist kuti pave neinonzi second opinion
saka munhu kutarisira kuti nyaya iyi inge ichinzwikwa riini kuti mutumbi wemwana ubviswe kumochari muchinoradzika
hatina zuva ratinoziva nekuda kwekuti taiti panongopedzwawo postmortem ndipo patinopiwa mutumbi sinzi tisina simba rekukwanisa kutora mutumbi uyu mapurisa achiti hautiutiwe usina kuitwa postmortem pari zvino uri mumaoko memapurisa uri paparenyatwa hospital kutaura kuno vakabva kwamutare nezuro
ko iye akapfuura mwana wenyu uyu ataziiswa here naiva masendeke
mapurisa anoti ari muusungwa asi hatina update yekuziva kuti vakaita sei naye chatakaudzwa ndechekuti musi wa17 May mushure mekunge apfuura mwana musi wa15 May ainzi aendeswa kumatare edzimhosva asi hatizivi kuti matare edzimhosva ekupi kubva ipapo kusvika pari nhasi hatina update yekuziva kuti mutemo wakaita sei nyakubara mhosva
pane mashoko here amungapewo kune veruzhinji pane zviri kuitika
mashoko andinoda kupa kune veruzhinji ndeyekuti deno mwana wedu akwanisa kubatsirwa nekukurumidza takwanisa kumuchengetawo nekuti pachivanhu hazvina kumira zvakanaka kuti munosvika pakuona munhu abva ganda onhuhwa achiiswa mamwe mazuva futi andi kuti 18 July vaiti kana pane zvazomukawo pakati kuwana mukana tichakutenderai kuti azoitwa postmortem asi vaitora za18 July ese zviri kutirwadza nekuti akasiya mudzimai ane mwana ane 3 weeks uye mudzimai wacho akatwa operation ari kuchema kubva musi wa15 May kusvika izvozvi murume wacho hatati avigwa